ngathi imilile sengwa futhi futhi yakakatharisana nayo ikuthi ukuthi nawuru ayizozo zinde kunozadzikiswa ngamtuenika achitaurira kuti pane zviri kubikwa nembati yehome yehurumende achitaura zvekuti pane zviri kubikwa tataurawo isu kuti pangatichibika gwaro refambiswa kwemari yenyika remonetary policy seupfumi hwenyika saka nguva ndiyo yaakusvika nguva ndiyo yasvedera asi ndinoona zvakatidzekerai zviri kuuya
vamwewo vari kuti havaone paine chinochinja vagwanyanya kana pasina kuchinjwa nyaya dzezvematongerwo enyika nekubatwa kweupfumi munotiwo kudini mashoko akadai
ndingati nyika yoga yoga pasi pano ine matongerwo akasiyana siyana kune dzimwe nyika dzinotova nematongerwo nenyaya dzepolitics dzinotosiririsa zvakanyanyisisa kudarika zvamuri kufunga kuti zvingava zvakaipa asi nyika idzodzo dzine mari yadzo iri kufamba zvakanaka
ko vamwe vari kuti mari iri kutaurwa iyi kana kuti structured currency haisi pamutemo hapasi kuteedzerwa murau kuti inge ichiparurwa
yambovako here mari yacho iyoyo handioni vanhu vanomhanya vachitaura zvakawanda kumberi savanonge vachinyanya kuda kusumudza mhepo munyika kuti chingatibatsira chii hapana zvazvinotibatsira nekuti hatishati tava nemari iyoyo munoti vanhu vakapata here havazivi zvavanoita here handioni vanhu vakatya tungamiriri vedu vachinosvika pakunopusa pakudaro saka chizipaiwo nguva yekuti tigogona kuona kuti zvii zvatakagadzirirwa tozvipa nguva toona kuti zvese zvatinotyira izvi zvinhu zvatinofanira kutyira here kana kuti ndezvekutotyirawo nhando saka ndiri kuti inini hakuna vatungamiriri vabati vehomo mapolicy makers angatora nguva yakareba kudai vachigadzira mbwezvo.